Inyaya inosimbisa chaizvo nokuti mukomberi mutemo tinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva kumahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka patikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wafunganyatso kupinda neconstitution wakazvidza kuti izvi zvoitika, zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare ezimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureuke.
Asi kavachinjisi vanga vachiti muzare mubayiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare ezimhosva anofanira kuita pachirungu yachikabvi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvokusvika kucourt vari mumatrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezvara rwakaita izvizvo zvaifa kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetao rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa tikaona kuti justice zvese nekuhwira munhu chipi zvazvichipo zvakazoonekwa roko ruchidambura.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwainyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisa kuti executive kuti parliament kozoti judiciary, zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially macitizens anoshaya chivimbo mumacourt, tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu, pakuti vanhu vese vachazopedzisira vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichitadza rimwe divi, kana kuti vanhu vasina satovimbi zvamuchose zvinge zvive zvichiitika kumatare zvimwewo, zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muzimbabwe.